kutaura kwatakamboita paya mvura yanga isinato kunaya chaizvo madhamu mazhinji ekuno kunzvimbo dzematebherezeni saka nhasi tatoshamisikawo ntinzwa kuti mvura haina kuenda kuward 4 tatombofonerwa nevanhu vakawanda vachiti ako kunaona city council hachihazine mvura here nenyaya yekuti mvura iri kunaya handina mbenge ndaziva kuti city council yakadzikisa water rationing yavo saka maresidensi akawanda ari kutofara zvikuru nedanho iroro kubva pavakange vasina kutivharira mvura pazororo rechrismas vagari vemunomba ari kufara zvikuru nedanho ratirwa nesiti kanze dai zvaramba zvakadaro vatonyatsokutodzikisa futi kuenda kana ane mamwe maours anotiva mashoma pane aripo pari zvino
tinoona kuti matunhu akawanda mvura iri kunzi iri kunaya mungaona here ririro danho raita kuti kanzuru inge ichikupai mukanawo
yandoona ndiro danho racho nokuti mvura yacho manayiro ari kuita iri kutokiisa chaizvo nokuti migwagwa mizhinji yatofa yatourayiwa nemvura kunyanya ikoko kudunhu rematebheleni south kunowanzo kune madhamu mazhinji ari kusupplya guta rebulawayo nemvura saka ikokoko mvura yakatonyanyisa kutopfunda nzvimbo zhinji dzekumashonaland kunogara kuchizivikanwa ndokuri kunaya mvura yakawanda saka pari zvino kumatebheleni south kuri kunaya mvura iri kutotyisa zvokuti madhamu acho akaita sana apa nemanana dzingwani tikuona aine mvura chaiyo iri kupinda imomo zuva nezuva
asiwo zvii zvamuri kukurudzirawo kuvagari panyaya yekushandiswa kwemvura iyi tichiona kuti mufaro uyu unogona kukasika kupera mvura yakanga yakasikawo kupera mumadhamu
takataurira maresidensi edu kuti tapota tiri kushandisika tikuona matengi egreen mahombehombe ayaya ari kuramba achiwanda zvichireva kuti vanhu vari kushandisa mvura yakawanda vari kuchengetedza mvura iyoyo pavanenge vakamirira kuti mumvura iyi idzoke painenge yavharwa payapaya vanobva vazadza matengi aya mahombehombe zvokuti mvura yacho havasi kuzomboishandisa yese panozouya mvura vane vakurasaiya mvura yavanga vainayo vachiti vava kudai mimvura iri fresh saka tiri kukurudzira vagari vedu kuti ngavasashandisa mvura zvisina mwero ngavazive kuti mvura ndiyo utano hwedu ndoupenyu hwedu